Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 24 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemason Mnangagwa woenderera mberi vachiita musangano nevemabhizimisi nezvizvarwa zveZimbabwe kuNew York kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemason Mnangagwa vari kuenderera mberi nekuita misangano kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nhasi bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rati vaMnangagwa vari kuita musangano nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kutanga mabhizimisi munyika. Nezuro kunze kwekuita musangano nemutungamiri wenyika yeIran vaMnangagwa vakaitawo misangano nevamwe vakuru vakuru vemakambani akaita seMabatex yekuSwitzerland uye Swanberg. Asi Zimbabwe ingakwanise here kukwezva vekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Mapolicies anosupporta mainvestors. Tikatarisa kumashure kuitabva uku. Pakapinda Professor Mutule Nuwe kuita Minister of Finance, he became the worst Minister of Finance in Zimbabwe. Nema policy yavanga vachiisa yekuvhara Zimbabwe Stock Exchange. Izvi zviri kutaura kuno Old Mutual yakasuspendwa paZimbabwe Stock Exchange since the last 3 years. Yaane makore anopfuura 108 iri mubusiness. Muna muZimbabwe yaane makore anopfuura 100 iri muno. Asi inosuspendwa paStock Exchange. Saka kana muchisuspenda vana Old Mutual yatika ndo vana John Cena pabusiness. Ko Mbuganda anonge achida kutanga business pasva anoverengwa nani. Saka mainvestors vanotarisa izvozvo kuti kunoshandika here kuZimbabwe. Kana ana seed kuisuspendwa, ana TPC kuisuspendwa. Currency ichinjwa kuita kunga munhu ari kuchinja hembe. Nhasi une RTD kuti mangwana une bond note, mangwana une US dollar, mangwana une rand. Mambana une zimdora.
Asi kamuzvinafundo hurumende iri kuti ivo vemabhizimisi ndo vari kuita zveuori zvinozopa kuti mitemo ichinjwe chinjwe.
Vasiriwe vatingada kuti hanzi vemaprivate sector ndo vari kuita zveuori. Makaona nyaya yakachiriridza yemalaptop aitengeswa $9,200 aitengwa neparliament. Aitengwa neprivate sector iyo ndo hurumende ndiyo inotova futi institution inofanira kunge ichitoita enforce. Nyaya dzekuti usaitika asi vari kutenga laptop ye$9,200 ndovana kutukana zvakutanga kubuda pachena manje asi taizvitaura zvakahwanza tisikazi kuti zvinoitika sei handiti saka tikatarisa mari iri kunzi hurumende haisi kukwatsa account for billions of dollars audit report yakabudiswa na maechipiri ye2021 several billions of dollars hurumende isina it can't account for it 2020 yakapedza kuti $102 billion mari isiri accounted for excessive expenditure isina kuapirwa neparliament saka hurumende iri kutungamira pauori
saka zvii zvingaitwe nehurumende kuti ikwanise kukwezva vemabhizimisi muzvinafundo
Chekutanga ndechekuti business environment, tingati mamirire business environment, mitemo, mapolicies enyika, hafuna kunge akajeka, asingachinjwi, nhasi mangwana achinjwa. Nyaya yekuti zuva nezuva tinonzwa mapress statement from Ministry of Finance inokanganisa business, nekuti kuchinja mutemo kwezuva nezuva. Nyaya yemaster instrument anoitwa every now and again, inokanganisa kuti business futi. Nyaya dzecorruption, nyaya dzemamiriro akaipa ematongerwo enyika. Tarisai Job Scholar nabertus story nevekumeatsime vari mujera kwe-100 years. Asi mbavha dzinozivikanwa dzakapa mari dzinozivikanwa maparasita dziri kufamba dziri murudzi dziri free. Saka ndiani univesiti anonge ari serious anoaisa mari yake? Chokwadi chacho, isusu takaenda kuchikoro kamazimbabweans, asi zvatiri kuita zvika zvinoratidza kuti hatina kana chikoro kana one chatinacho. Hakuna univesiti anouya kune nyika ine confusion yakadarei. Ipapa ndanga ndichiona panews pechinzi mukuru mukuru anga ari kuhurumende yekuchina ada kutengerwa rufoni nhau yecorruption $16 million. Vanouraya kune uko hausungwi. Saka zero tolerance to corruption ndo yakaita China. Muone pari zvino, China ine 490 companies out of 500 best companies, what we call 14 companies in the world ziri muChina. Nenhauye zero tolerance to corruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Rimwe sangano rembatanidzwa wemasangano akazvimirira oga pasi rose reCivicans rinoti apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya munyika maberekera ingwe nekuda kwekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemapato anopikisa hurumende uyevo vemasangano akazvimirira oga. Zimbabwe yaiswa munyika dzinonzi dzinoda kutarisiswa zvakanyanya dzinosanganisirawo Sri Lanka, Guatemala, Guinea neSerbia. Chimwe chikonzero chiri kunzi Zimbabwe yananga kumawere inyaya yemutemo mutsva uri kuda kuvandudzwa nehurumende unoona nezvekushanda kwemasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization. Asi hurumende inoti hapana chakaipa pamutemo uyu sematauriro egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo. Takakurukura tikagara navo pasi ivo vanozvimiririra ava tikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite. Mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minista ndepapi avanga vasina. Kuri zvino zvatiri kutoti chiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti. Zvange zvisimo mutemo uriko yezvino izvi. Saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanya kunaka. Vanhuwo zvavo vari vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Asi mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vanoti vanotendirana neCivicas. Sangano reCivicas iri riri kupomera muutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa mitemo yakaita sewekuwandudzwa kwemashandiro emaNGO uyu kumbunyikidza vemasangano akazvimirira oga uye kuvharira mumajeri vamwe vanopikisa. Ngatinzwe kubva kuna vaMasaraure.
Zvavari kuona ndizvo zvechokwadi zviri kuitika muno kuratidza kuti hurumende pairi kuti tiri mudishi reengagement planda. Pavanotaura kuti kuita mareforms vanenge vachitaura nhema dzakanyanyisa. Munofuna vanhu vanosungwa vanopikisa vachigara pre-trial detention yawandisa. Vanhu vakungotemherwa kumajeri vasina kumbotongwa vachitogara kunguva refu. Basa remaNGO, basa recivil society nderekuhodha hurumende kuti ive accountable. Civil society haikwanisi kuzohodha hurumende accountable kana yashanda seri department kana serimwe branch rehurumende. Zvinoita kuti macitizens aorganize outside mastructures ehurumende kuti vakwanise kuita simba ravo rekubvunza hurumende kuti mari yedu yafamba sei kokonstitution nyika dzavairemekedza sei kuapo makagaugadzisa sei zvino ivo havadi kuhodi vakaundeda
mazuva apera hurumende yeamerica yakatemera zvirango mwemukuru muzimbabwe republic police deputy commissioner general stephen mutamba zvirango ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa vamutamba vakabva vabatana pakutemerwa zvirango nevaive gurukota revasori vakazodzingwa basa vaowen mudhancuve uye vaive mukuru wemauto Presidential Guard Brigadier General Anselm Sanyatwe vachinzi neAmerica havafaniri kushanya muAmerica kana kuita bhizimisi nayo hurumende iri kuti hayo panyaya yekutyora kodzero dzevanhu iri kuzorwa pafuta yenguruve yaisina kudya uye mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira kumusangano weUnited Nations kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti hazvisi pamutemo Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nechinangwa chekuti ikwanise kutenga nekutengesa zvinhu, nyika yeSouth Sudan inoti yatenga nzvimbo inosvikira nekuburitsirwa zvinhu munyanza kana kuti port muJibuti. South Sudan inoti nzvimbo iyi yakakosha mukuti ikwanise kutengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. South Sudan yaimbenge ichishandisa nzvimbo dziri kuMombasa, kuKenya uye kuSudan. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuPalestine zvaungana nhasi zvichichema mumwe wevanhu makumi masere nevapfumbamwe vakafa mushure mekunge chikepe chavainge vari chanyura svondo rino pedyo neSyria. Vanhu vanonzi vari kubva muLebanon nekuda kwekuoma kweupfumi vachiedza kunopotera kunyika dzekumawirira. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa mugovera wega wega naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muSouth Africa anova chizvarwa cheZimbabwe uyo anoti zvinhu zvaoma munyika iyi uyezve achikurudzira madzimai kuti vanyorese kuvhota.
Edna Madondo ndiri kuJohannesburg. Tete zvina zvina kumira zvakanaka semudzimai. Mashandiro atakuita ike zvino sokutanga kwatakauya zvasiyana. Even chero mari chaidzo dzavashoma mari dzacho hadzichatengi chero ukatambiriswa kudai kuti usanganise nekumusha hazvichaiti. Ukataura nevarungu ukada kutaurisa basazi rapera utotiri tsvagaumwe. Saka iwewo semudzimai nesituation yakasiya kumba unongototiri zvaindishingirire shoma iyoyo.
Kumusha mhuri yenyu yakamira sei uyezve muri kuzvigona sei semudzimai?
Tete zvakaoma ndikakudzai ndosaka tichichemera kuti ine nyika yedu yanaka tete hadzibva kuvanze zvai. Inini zvinondirwadza nokuti ndakasiya vana vangu lastbond nevana 2 lastbond akamusiya achiita grade 1 ndikakudzai kuti ike zvinava form 3 mukuru ari kuita form 5 ndichingova musango handina nguva yekuongezera mwana wangu lunchbox. Mwana anongogara namaids. Zvino zvinorwadza sei? Zvinonakidzawo uchigara nevana vako mumba.
Semadzimai, Zvizva munofunga kuti zvinofanirwa kuitika kuti zvinhu zvigadzirike kuti mukwanise kungewo muine mhuri yenyu.
Semadzimai ndikufunga kuti ngatikurudzirane vana mai. Nyanya isusu vana mai tine dambudziko iri. Nekuti kana mwana akachema hambochema chiti baba anouya kuna mai. Saka isusu vana mai ngatitokurudziranai nevana vedu nemhuri kuti kana pese patiri patinoita makirabhu edu vanhu ngatiendei kumusha tinorejista kuvhota kuti nyika yedu inake.
Pane zvamuri kuita here kuti mukuchidzirane kuti muende kunonyoresa kuvhota uyezve kuzoenda kunovhota panenge paine sarudzo gore rinouya?
Vamwe vari kuti tiri kuenda December tichinorejista kuvhota mahofisi. Vamwe votete vari kungoti tinobiridzirwa zvishandi takavhota kudhara tichingobiridzirwa. Saka pamwe kusvikavo nesiye vanhu vachange vakunzwisisa kuti kuvhota kunoshandei, kusavhota kusavhota kwakaitirei futi.
Mungatsanangura here kuti kana munhu asina kuvhota zvakaitirei?
Kana munhu asina kuvhota tete unenge watovhota. Ndozvandinonyatsokuziva izvozvo. Munhu ngaende anokasita vhoti yake bhikozi kusavhota kwako kuvhota.
Sei muri kudaro?
Handiti tiri kuti tikasaregedza kuvhota tete, handiti tikavhota tinobiridzirwa ngatigarei kumba. Vaya vamunenge musiwana kubiridzira vanoenda neuwandu hwavo vonovhota manhamba avo ukwira. Saka nhamba yakwewe iri kumba inotoverengerwa kune vaya vati vaenda kunovhota. Saka iwe unenge watovhota ugere kumba. Zviri nani unokasita paunofungidzira kuti apa regai ndikasite. Wedza pahwina wedza padi iwe ndounozva paunga unokasira vhoti yako ndanowedzeresa nhamba yakwe uko.
Tombotarisa mararamiro amuri kuita imomo muSouth Africa. Tiri kunzwa kuti nyaya yemagetsi iri kunetsa semunhu anoshanda mumba. Izvi zviri kukanganisa mabasa enyu sei?
Sebasa rediri tetere maticheni. Mazuva ano tikushanda zvakaoma nenhau yemagetsi. Nototi timetable chaiye kutoshanda unotoshanda uchimhanya ukatarisa timetable tinguva dzakati tofangwa watotanga kutoaina unototanga nezvinhu zvinoshanda magetsi wotozopedzisira nekukirina mumba. Saka zvakatiomera pamabasa ike zvino zvakaoma kushanda kwacho unoshanda uchimhanya noti muridzi wemba anenge ada kungowana zvinhu zvake zvakanaka.
Semudzimai kuridziro yenyu ndeyei kumamwewo madzimai vakateerera pari zvino?
Ini kuridziro yangu yandinotaura nevamwana maika ndeti ngatikurudziranei. Chekutanga patinoenda makirabhu edu echiita mikando yedu iyi kunyanya kukudzirana zvobvira kumba kunogadzira kumusha kana kunovaka kana kuti kezvo tiri kudzinga handiti vamwe vane vana kunoshaupa kupinda. Ngatikurudziranei kunovaka nekunovhota kuti nesiye patinoenda tinonosvika mudzimba dzedu wedza kumusha nyangwe nezau raundi yako nokuti ike zvino vamwe vari kuti hatisi kuenda kundovhota haana kana raundi kumusha ari kunosvika ndonotangira pai ndozvinonyeresa stress vamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives. Nasi muchirongwa Jonga Kandemiri ndiye ari kutipa hurukuro iyi.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwakaparurwa svondo rino nesangano reTransparency International Zimbabwe hwekutsvagiridza uori hunonzi huri mukufambiswa kwedzidzo mapazi edzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro pasi pechirongwa chavo chepagore chekuita tsvagiridzo yeuori The Annual State of Corruption Research. Muhurukuro yedu tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu.
Sebazi reTransparency International takaona zvakakodzera kuti tipatire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nezvedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo neumbowo pamwe chete nezvavanofunga maringe neuori huri kuitika munharaunda pavanoenda vachinotsvaga nzvimbo dzekudzidza pavanodzidza nepavanobatsirana nevanyama dzavo maringe nekudzidza. Takaziva kuti uori tinogara tichingohutaura tiri mumahofisi tichihutaura huri pagwaro repamusoro. Asi tine zvinhu zvakawanda zvikuitika munharaunda dzedu zvinoita kuti vanhu varasikirwe nepfuma yavo vachipa vanhu vatinotarisira kuti vanoita kuti nyika yedu ibudirire kana kuti dzidzo ienderere mberi. Mari idzodzo kana kuti upfumi ihwohwo husingaende muhomwe dzenyika. Saka tinoona kuti zvakare zvinhu zvinotambudza vanhu nekuti nhaudze uori kana kuti corruption zvinonyanya kubata zvakanyanya vanhu vanotambudzika nevamwe vasina kuwana umbowo neruzivo rwakanyanya marige nemafambisirwo emari munyika.
Tinoona kuti muri kukoka veruzhinji kuti vange vachipa pfungwa dzavo. Ndezvipi zvamungaisa zvekuchengetedza veruzhinji vachazopa pfungwa dzavo iwawa kuti vange vasingazotya vape pfungwa dzavo vakasununguka?
Chirongwa chinoti chiri kuchiita tichitaura neveruzhinji, tichitaura zvekare nevarimo mumabazi edzidzo kubva kuministri kusvika kumayunivhesiti nemakoreji edu akatekeshera munyika. Vanoda kutaura vachiburisa umboo nemazita avo, tinovagamuchira. Asi kune zvakare avo vanoda kutaura nekutipa pfungwa dzavo vachigara mazita avo akawandiswa, tinovapa garanti yekuti mazita avo haaburitswe.
Chii chasvitsa kuti mutore danho rekuita tsvakurudzo iyi?
Isu sebazi reTransparency International tinoshanda zvakanyanya nevanhu vanogara munharaunda. Vanotipa pfungwa dzavo maringe neuori hunoitika munharaunda dzavo nekushungurudzika kwavanoita nekushaya kwavanoita atinoti maservices kubva kuhurumende kana kuti zvatinotarisira kuwana kubva kuhurumende. Saka vanhu ivavo ndivo vakatipa pfungwa yekuti kune uori hwakanyanya hwatekeshera mumabazi edzidzo.
Saka izvo zvamune mawana mutsvakurudzo iyi munozozvishandisa nenzira ipi?
Tikaita tsvakurudza zvizere tichadzokera kuvanhu tichivaudza zvakawana, tichaenda kuhurumende tichiburitsawo zvakawana, tichabvunza zvakare vanhu zvavanotarisira kuti zvinofanira kuitwa dzitambudziko reuori ripere mukati menzvimbo iyi. Saka izvozvo zvichabatsira kuti hurumende yedu painogadzira mitemo inge ichitarisa nyaya idzodzo kuti vavhare mikana yekuita kuti vanhu vapunduke kana kuti vawane pfumi kuburikidza nekumbunyikidza vashoma. Saka tinoona kuti izvozvo zvichatibatsira kuti magwaro edu anotungamirira neurongwa hwedzepamusoro hunge huchiitwa zvakanaka, huchikwanisa zvakare kuvharidzira makomba anoita kuti nyaya dzirambe dzichitekeshera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru weTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbu muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichitarisa dzimwe nyaya dzezviri kuitika muupenyu hwedu.
Iko zvino tochimbokupai nhau dzemitambo. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo mugungano rePremier Soccer League ichienda pamusoro pechikwata cheDynamos zvichitevera kukunda kwayaita nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FC Platinum yarova Blue City 1-0 Mandava Stadium Nas Maskati ndokuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro peDynamos kusvika pamapoints 11 chete. Chikwata chanomen mapedza ichi chapinda mapoints 61 chete. Dynamos ine mapoints 50 kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. Asi Dynamos ine mutambo mangwana muNational Sports Stadium nengezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechitanhatu. Mutsigiri weDynamos vaLorenz Usai Wevhu vanoti kwata chavo chirukanda zvibodzwa zvitatu pavari kurova ngezi apa mangwana.
Gadziro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti zvikurova 3-1.
Asi mutsigiri wengezi Platinum Stars vasimba rashe chituri vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekuti vari kupinda munhandare vasina chiri kuvavhundutsa.
Aiwa apa Instagram tiri kutongohwina, hatinanga na pressure. Timu yedu yeza hatiri kutohwina, hatinanga na pressure kana tiri kana hatitombovhunduka.
Asi Dynamos iri panguva yakaoma, mushure mekunge Chicken In iyo iri kuvatevera yakunda Hwahwa 1-0 nhasi masikati zvekare. Mukoita izvi, Chicken In yadimbura utungamiri hwedhimbare kusvika pamapoints maviri chete. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Chicken In yave nemapoints makumi mana nemasere. Ine zvekare mutambo waisati yatamba nemanika Diamonds kuti yenzane pamitambo neFC Platinum pamwe neDynamos yacho. Vavakidzani veDynamos, Caps United, yanga iri muNational Sports Stadium umo yarohwa 1-0 neyadha. Asi mitambo yenhabvu yanhasi yatanga panguva dzekudya kwemasikati apo ZPC Kariba yaita mangange 1-1 neBlack Rhinos. Mune kumwe mutambo, Cranbourne Bullets yaita mangange 1-1 neHighlanders. Asi mangwana, Dynamos haisiriyo yega iri pamusha. Triangle iri muGibbo Stadium neHerentals. Manika Diamonds iri kushanyira Blauwe Chiefs muLuveve Stadium. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe cheMaledi Chevrons chiri kudzoka kumusha mangwana kubva kuUnited Arab Emirates mushure mekukundikana kubudirira kuenda ku-2023 World Cup. Chikwata ichi mangwana acho chiri kusangana neThailand mumutambo wacho wekugumisira kurwira chinzvimbo chechitatu kumakundano aive nezvikwata zvisere eWorld Cup qualifier aya. Zimbabwe yakabudiswa mumakwikwi aya yarohwa neIreland nemaranzi mana mumasemifinari. Asi murayiridzi weZimbabwe Gary Bent anoti vakadzidza zvakawanda kumakwikwi aya izvo vachashandisa makundano anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Sezo nguwa edi ya pera, regai timbotarisa misoro yenao zanasi. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa, vari kuenderera mberi vachiita misangano neve mabhizimisi kumucheto wemusangano mukuru we United Nations General Assembly. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kukwezva vemabhizimisi vekunze sezvo mitemo yemabhizimisi muZimbabwe ichiramba ichichinja nguva nenguva. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya pasi rose. Asi hurumende inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya iyi. Zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi zviri kuratidza kuti chikwata cheFC Platinum chiri kuenderera mberi nekuedza kutora zvakare mukombe weCastle Premier Soccer League. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tichiti zvakare muve nesu mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk muvhuro kusvika chishanu chega chega. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro achiti mova nema deko akanaka, ndini wenyu Blessing Zulu, toksi yevina ntunga milinkomo munaudze isindebele.